Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gumiguru 13, 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanodzoka kumusha nhasi masikati vachibva kuSouth Africa kwavanga vachirapwa. Vanhu vorara kumahofisi kwamudzviti matunhu avo vachida kutora zvitupa izvo vari kutadza kuwana uye vamwe vachibvisiswa chioko muhomwe kuti vapiwe zvitupa izvi. Zimbabwe Electoral Commission inoti yakagadzirira zvakakwana chirongwa chebiometric voter registration panguva iyo vanhu vakawanda vari kuenda kunonyoresa kuvhota vari kuti zeke haina kunyatsogadzirira zvakakwana. Iyi ndiyo mimwe yemusoro inhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanonzi vadzoka kumusha nhasi vachibva kuSouth Africa uko vanga vachirapwa. Mumashoko avatumira kune veruzhinji mutauriri wavatsvangirai vaLuke Tamborinyoka vati vatsvangirai vasvika muHarare nhasi masikati vaine mudzimai wavo amai Elizabeth Tsvangirai. Vatamborinyoka vatiwo vatsvangirai vakaenda kuSouth Africa kunoongororwa navana chiremba vavo zvichitevera kuoperatwa kwavakaitwa mushure mekuwanikwa vaine chirwere checolon cancer. Vatiwo vatsvangirai vatambirwa nemumwe wavateedzeri wavo vaNelson Chamisa nevamwe vakuru vakuru vebato ravo. Vanhu munyika vari kuramba vachienderera mberi nekunonyoresa kuti vazovhote musarudzo kunyange hazvo pasina kuwirirana pamafambiro eurongwa uhu pakati pesangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC nemapato anopikisa uye masangano akazvimirira oga. Sangano rinoongorora nyaya dzesarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN rinoti ratumira vaongorori kumatunhu ose gumi uye harisi kufara nezvinhu zvakati wandei. Sangano iri rinoti vaongorori vavo vakapiwa mvumo neZEC kuti vaone zviri kuitika vari kutyisidzirwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF kuchipinge neMwenezi West. ZESIN inotiwo dzimwe nzvimbo dzange dzisina vanotoresa mhiko uye mimwe michina yange ichimboramba kushanda. Sangano iri rinotiwo kune dzimwe nzvimbo vanhu vange vachityisidzirwa kuti vanotorerwa minda kana vachitsigira vanopikisa. Kunyange hazvo vanhu muHarare vari kunyoresa kuvhota vari vashoma kunze kweMount Pleasant, ZESIN inoti kuUzumba vanhu vanyoresa vakawanda zvikuru. Mukuzenya iyi Tabata Sachigaro weZEC amairita Makarau tikatanga nekuvabvunza nezvemichina inonzi neZESIN haisi kushanda zvakanaka kune dzimwe nzvimbo.
Handina kurinzwa dambudziko iroro kwandanga ndiri handina kusangana naro.
Vanga vachitaurawo nyaya yekuti vanenge vakanonoka kuti vanhu vanoongorora vekumasangano akazvimirira vange vachipiwa mvumo. Nekudaro zvakaita kuti paitika dambudziko mbichana, chii chakatora nzvimbo?
Handizivi kuti chii chakatora nzvimbo asi kuti ivo vakanyonoka kutinyorera vachikumbira kuti tiaccredite maobservers avo. Asi patakanzwa dambudziko ravo rekuti vaida kukurumidza kuti vanhu vaende vavo vaende, takagadzirisa kuti chero munhu wavo anga aripo aaccreditwe aende anoobserva voter registration kwairi kuitika.
Ko nyaya yeku toresa miko kana kuti vanotoresa miko ma commissioner of oats vari kuti wo vezesin kune dzimwe nzvimbo kunenge kusina munhu anenge achinyora kana kuti kuisa signature yake pamapepa acho iwaya zvinenge zvichifanira kufamba sei kune nzvimbo dzakavhurwa idzi
handisati ndawana yanenge ati report inotaura kudaro but zvingangodai zviri kuti vanhu vane vatinoita ma commissioners of oats muzeki ndiwo ma DEOs edu saka vanogona kunge vachishaika panzvimbo imwe chete nekuti vanenge vachimhanya macenters akawanda zvakare mapurisa avo vakuru vakuru vemakamba vanove ma commissioners of oats zvakare but havangagaririri basa rekungoita ma commissioners of oats vane mamwe mabasa vanogona kuita so kudai vanhu ava vanogona kunge vakasangana nevanhu vaviri ava vasiri panzvimbo pavaifungidzira kuti vanenge vari
veMDC vanga vachinyunyutawo kuti matambudziko ekuti dzimwe nguva kwaimbononoka kuvhurwa kune dzimwe nzvimbo dzekunyoresa kuvhota munongedzo wekuti zeki inenge yakatanga chirongwa ichisati yanyatsogadzirira munoti kudii nemashoko aya
zeki yakagadzirira kusvika kwekupedzisera kune kwakatadza kuvhurwa nenguva zvimwe zvacho zvanga zviri nekuti kwanga kwakanaya mvura hapana zeki zvayaigona kuita kuti mvura isanaya kunzvimbo idzodzo zvimwe zvacho zvakaitika kuti mota dzatakanga takumbira kuCMB hadzina kusvika nenguva zvakare zeki hapana zvizhinji zvayaigona kuita kunze kwekutsvaga dzimwe mota izvo zvatakaita patiri kutaura iye zvino hakuna nzvimbo yatisati tavhura tiri paground yatinoti iye 100%
sachigaro wezeki amairita makarau vari parunare muHarare tichiri panyaya iyi tanonoka wandi westudio 7 abatawo mumiriri wemutare central mudare reparamende vainnocent gonese kuti tinzwisise kuti kunyoreswa kwevavhoti kuri kufamba sei
zvekunyoresa hazvinaumira zvakanaka tiri kunonoka vanhu vavasinatobuda zvakanaka vanhu vanonatiwa soko rakazara iko kwacho kumacenders kwacho dzimwe dzenguva vanhu vachanonoka kutanga dzimwe dzenguva vanhu vanenge vachisvika vasina kuudzwa zvizere kuti chii chinotambirwa vamwe vodzokesa zvichinzi hapana kana commission of oats nezvimwe zvakadaro saka ndiri kufunga kuti nhaya yekuti hatisvikita kunzvimbo dzese nguva imwe chete zvinhu zvinokwanisa kukonzera dambudziko pakuti iko zvimwe sekunge kumanikalend vari kungoita kuchipinge nekuchimanimani mamwe matunhu avasati vatombotsanga
saka imimi somumiririri wevanhu munofunga chii chamungaite senhengo yeparamende kuti zvinhu izvi zvikurumidze kugadziriswa
ndiri kuzama kuti vanhu vanogara munharaunda yekwandinomiriri yavave nesoko saka ndiri kushambadzira soko vazhinji vanenge vakutanga kuzviziva
chingaitwa chii kuti zvinhu zvikurumidze kufamba
zvazvakudai zvekuti tibatsirane nevakuru vacho vakuru vacho ndatevatsvaga sikanzi vaenda kuHarare kandosidaniziana nemukuru wavo anenge ari provincia elections office nekuti dzimwe dzenguva zvinhu zvakadai izvi tinotorwa nevakuru vasanzi vangava nemukangano kuHarare ndatosvika vasipo de vanga varipo vandibatsirane navo kuti aiwa atidhiavhiti risiyeedzi vanofanirwa kunge zvichitambirwa pane nzira dzimwe dzinokwanisa kunhare dzichitevazo dzakafanana netsamba dzinenge dzichibva kumuridzi wacho anda kuregista dzinofanira kunge dzichitambirwa kuti vanhu vasainyadita dambudziko rekuramba ichitsvaga macommission of oats vanhu vacho vari mutani vanotanga kuda kubhadhara izvo
avo vanga vari vainnocent gonese vanomirira mutare central mudare reparamende vachikokerawo bato reMDCT mudare iri vanga vachitaura vari parunare vari kwamutare natanonoka wande westudio 7 zvichakadaro vanhu vakawanda muchinhoi pamwe nenzvimbo dzakapoteredza guta iri vari kutadza kutora zvitupa kuti vakwanise kunyoresa kuvhota muchirongwa chiri kuitwa nyika yose Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera
vakawanda vevanhu ava vari kurara pamitsetse yemahofisi ekwamudzviti kuti vakwanise kuwana zvitupa zvekuzoshandisa kunyoresa kuvhota ongororo yaitwa nestudio 7 nhasi yaratidza kuti vanhu vakawanda vari kutanga vatora magwaro ekuzvarwa vozotora zvitupa izvo zviri kupa kuti vakawanda vatore mazuva akawanda vachienda kumahofisi ekwamudzviti vashandi vekwamudzviti vari kuyamura vanhu makumi mashanu kusvika pazana pazuva izvo zvinokonzera kuti vakawanda vadzoswe vasina kuyamurwa vachizodzoka zuva rinotevera mumwe mugaro wemuchinhoi vahosaya kakwere vanoti varara pamutsetse kuti vakwanise kuwana chitupa chavari kuda kuti vakwanise kunyoresa kuvhota
zvakafanira ipapo hatina kurara
kavotarirarira
panapa takamira takasvinura kuti toti tinokwanisa kusevhiwao
izvi zvinotsigirwa nemumwe mugare akabva kwazvimba vataura ikasanze avo varara pamutsitsi vanoti kunonoka kuri kuita vashandi vekwamudzviti kuti vanhu vakawanda vasanyorese kuvhota
Ndiona nge kunonoka kuri ndikokonzera nekuti havasina kuti vanhu vakawanda vaatendwe kuti vakwanise kubatsirwa vanhu vakawanda. Vada kuti vanhu vazhinji vatadze kuita kuti mapapers avo ange aprepared kusvika pazvida panofanira kushanda.
Mumwe mudzimai anobva kuhurungwe amai Chennai Chemere avo vakauya kuchinhoi nechipiri vanoti havana hama muchinhoi izvo zviri kupa kuti varare pamutsetse pamudzviti.
Asi isusu hama muno matina zvekuti ndingationi ndaende kunovata. Saka ndakangoona kuti ndigire kodhora dzekudzokera nekuuya futi mangwana handina. Tisinei ndingoraro svika zvese zvabuda. Takauya musi wechipiri.
Vakakwere vanoti vari kuda kutora chitupa kuti vakwanise kunyoresa kuvhota, asi chinono chevashandi vekwamudzviti chavabvisa chisho chekuda kunyoresa kuvhota.
Chakarasika ipapa, kwete kuti ndikutanga kuchitora. Chakarasika, ndinoda kuchitora zvino kuti ndinoregista ndikwanise kuvhota pamaelections. But kana shinzi zvikurema kudaiso, ndinofunga ndokuramba chimuka na 3 every day njiya ipanapa. Ndichashanda rini?
Vamwe vechidiki vave kurara pamitsetse sevari kuda kutora zvitupa vozotengesera vanenge vanonoka makadhi avanenge vapiwa nemadhora maviri kusvika pamadhora mashanu. Mukuru weparegistrar general muchinhoi vaKelvin Maturi varamba kutaura nevatore venhau panyaya iyi vachiti havabvumirwe nemutemo webasa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Ziva here kwekunonyoresa. Chirongwa chekunyoresa kuvhota chikamu chekutanga gumi guru 10 kusvika musi wa 25 munzvimbo dzinotevera: Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova; Harare Metropolitan, Chitungwiza; St Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North; kuEpworth, Harare Central, Southerton, Highfield East, Budiriro, Dziva Rasekwa, Mount Pleasant, Mabvuku neTafara; kuManicaland, Chipinge, Central, West, East ne South; Musikavhana, Chimanimani East and West; Mutare, South, East and West; Manicaland, Chipinge, Central, West, East ne South; Musikavhana, Chimanimani East ne West; Mutare, South ne West; Buhera, South; Mashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani North ne South; Mount Darwin North ne West; Mashonaland East, Mudzi North, West ne South; Mutoko East, North ne South; Uzumba, Maramba Pfungwe; Mashonaland West, Kariba, Nyaminyami; Hurungwe, Magunje Central, East, North ne West; kuMasvingo, Chiredzi East, West, South ne North; Mwenezi East ne West; Chivi South; Matebeleland North, Lupane East ne West; Binga North ne South; Matebeleland South, uMzingwane, Matobo North neMzingwane; Insiza, Insiza North ne South; Midlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chireya, Gokwe Nembuzia, Gokwe Gumunyu; Gokwe South, Gokwe Mapfungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Aya hazi ese macenters ari kunyoreswa kuvhota. Mamwe acho munogona kuwana pawebsite redu rinoti www.voashona.com.
Makateerera kutepfenyura vanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM 4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanoti vanoda kuomesera nyika yeIran uye havabvume kuti nyika iyi iri kuita sezvinodiwa muchibvumirano chakanyoreranwa pasi makore maviri apfuura chekuti Iran iregedze kugadzira zvombo zvenuclear. Mapurisa emuKenya anoti apfuura vanhu vaviri nhasi mushure mekunge varatidzira kumadokero kwenyika iyi. Vamwe vevanhu ava vanonzi vanga vakatakura matombo nezvombo zvekurimisa uye vapinda muchiteshi chemapurisa nechisimba. Mukuru wemapurisa wechiteshi chebondo atiwo vamwe varadziri vatatu munzvimbo yesiyaya vapfurwa vakakuvara. Kuratidzira kunorambidzwa muKenya zvikuru kune nzvimbo dzine vatsigiri vemutungamiri wemapato anopikisa vaRaila Odinga. Vemabhizimisi madiki nemamwe achiri kusimukira vanoti vari kufara nechirongwa chebhanga guru renyika chekuti vakwanise kukwereta mari vachishandisa midziyo yavo sechibatiso. Izvi zvabuda pamusangano wezuva rimwe chete wapindwa nevemabhizimisi madiki uyo waitirwa kwaMutare. Loida Moyo anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano uyu mumwe muzvina bhizinesi vasondoni mugaradziko vati danho riri kutorwa nebhanga guru renyika richishanda nesangano reZimbabwe Association of Microfinance Institutions ZAMFI richabatsira zvikuru sezvo mabhanga mazhinji achiomesera mabhizinesi madiki kana achida kukwereta mari kumabhanga aya.
I think imuvhi yakanaka chaizvo yaitwa and toda kutenda vaparliament kuti vakainekta mutemo iwoyo. Toda kutenda RBZ iri kuimplementa mutemo iwoyo. It's good because zvaiitika traditionally ndezvekuti munhu aifanira kunge ane immovable property, ane matitle deeds kuti akwanise kuaccessa maloans. But iko zvino munhu akukwanisa kuaccessa maloans achishandisa motokari yake, achishandisa fridge yake, achishandisa stove yake kana zvipfuyo chaizvo. Izvi zvinova zvakanaka, zvinoita kuti vanhu vakawanda vave neaccess kumaloans.
Mumwe apinda womusangano uyu vaPeter Maviri vatiwo kushandiswa kwezvipfuyo kunopa kuti vekumaruva vakwanise kukwereta mari sezvo vasina matitle deeds pazvivakwa zvavo.
Yes, tinozvitambira nemaoko mairi nekuda kwokuti vamwe vedu vagara vari kumareserva, vamwe vane mashopu kumareserva ikoko, asi havana kumbobvira vaibata title deed muupenyu hwavo. Saka kuuya kwavatoita uku kwatiri zvio chinhu chinotibatsira zvikuru, nekuti vamwe vane mapropati ari mumakanzuru asi haana matitle deeds ikoko. So kana iri ng'ombe kana dziri dzinyu business rinoenda mberiwo kana nenzira yekuti vanogona kukwanisa kuona kuaccessawo mari, chiro chakanaka zvikuru. Uye I think muno muAfrica ndofunga mamwe tisatanga kuita chinhu ichochi chimuno.
Mukuru weZAMFI vaGodfrey Chitambo vanoti sangano ravo iro rine nhengo zana neshanu rakatanga urongwa uhwu mushure mekunge raona matambudziko ari kusangana nevemabhizinesi madiki ekuti vawane mari yekusimudzira mabasa avo apo vanenge vasina zvibatiso zvinodikanwa.
Kufunga zviri kufambira nezvine zviri kuitika mazuva ano, dzimba tati vamwe havana asi vada kudini, vada kukweretawo mari. Saka tiri kufamba nezviripo zvacho. Saka ndo pakatanga nyaya iyi. Isisu maMFIs nekare zvedu tanga takutozviita asi papasina mutemo wakadaro wekuti zviitei.
Mumiriri webhanga guru renyika pamusangano uyu amai Grace Chiromo vati kurerutsa kuwanikwa kwezvikwereti kuchapa budiriro munyika. Vanhu vangangosvika makumi manomwe vapinda musangano uyu uye mumwe musangano wakadai uchaitwa kumasvingo nekuBulawayo svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Loida Moyo.
Vamwe vanhu kusanganisira Nyanzvi munyaya dzekufambiswa kwemashoko vanoti havaone zvakakodzera kuti nyika ive negurukota rinoona nechekuita nekudzivirira mhosva dzingaparwa nevanhu vachishandisa dandemutande kana kuti internet. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vamwe vataura neStudio 7 vati havaone zvakakodzera kuve negurukota recyber security nekuti pane makurukota kana mapazi ehurumende aripo kare anokwanisa kuita basa iri. Mudzidzisi wezvekutapa nhau paNational University of Science and Technology vaPhilip Santos vanoti nyaya dzekuparwa kwemhosva kuchishandiswa dandemutande pamwe nekusashandiswa zvakanaka kwezvinhu zvakadai seFacebook neWhatsApp inyaya iri kunetsa pasi rose. Asi vati zvakadaro havaone zvichikodzera kuti pave negurukota rakazvimirira rega rinoita basa rekuongorora nyaya idzi. Izvi zvatsigirwawo navasoukabweza avo vanove mupepeti webepa nhau repadandemutande reTexim.
kune nyika dzakawanda cyber security chinhu chinoitwa ne Ministry of Defense kana kuti Ministry of Home Affairs inenge ichingoriwo department mukati imomo nekuti vagara vanoita zve security. Asizve mukaona nyika dzakawanda kana vachitaura cyber security havasi kutaura social media. Social media inongoriwo component diki diki munyaya dzacho. Kazhinji vanenge vachitaura nyaya dzakafanana nedze critical infrastructure, zvinhu zvakaita sema financial services, zvinhu zvakaita sema bank, zvinhu zvakaita seEcoCash. Kuti zvisapinde mumaoko emahackers anogona kuti vanhu vasakwanisa kushandisa kwemazuva akati o. Zvikaitika izvozvo zvinokonzera mhirishonga yakawanda. Vamwe wewo dzimwe nyika vanoshandisa cyber security kuti asanyadze inonzi cyber espionage yekuita kudzivirira nyika ma top secrets ayo kubva kune dzimwe nyika. Saka iroro ndiro basa re vanhu vanganzi vari kutarisa nyaya dzecyber security. Asi tinoona kuti muZimbabwe havasi kutaura nyaya idzodzo.
Nemusi wemuvhuro, mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakadoma vaimbi vegurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa kuvegurukota recyber security, threat detection and mitigation. Mutapi wenhau anoshanda akazvimirira ega, Admire Kudita, anoti nyika dzepasi rose dziri kupishana nepfungwa pamusoro pemashandisirwo edande mutande uye veruzhinji havafanirwe kushora danho rakatorwa nehurumende.
Kana uchitarisa uri panze pematungirwo enyika, zvinhu zvinogona kunge zvakareruka zvakanyanyisa kujeka nekuti uri kutarisa wakatarisa semunhu nje. Asi kana maybe kana wapinda mukati menyaya yematungirwo enyika, unokwanisa kunge uine nzwisiso ine udzamu kupfuura munhu nje asiri political leader. Chishoni social media hapana atanyatso chinzwisisa kuti mhuka yakadii. Even kuna na America kune maconversation kuti vanyatsonzwisisa kuti how do they deal with it. Even muchaona nema American elections apfuura kunonzi kukwakaitika interference ne Russia in the American election, and I think it's a topical issue right now nekuti kuitwa mainvestigations uri kuwana. Saka indeed social media and internet, those things are a wilderness for vatungamiri venyika.
Asi Kudita anobvumawo kuti pane kuti pave negurukota rinoita basa iri zvange zvakakodzera kuti pave nebazi riri pasi pemamwe makurukota agara ari. Nekune rumwewo divi vakaweza vanoti zvichitevera mashoko ehurumende ekuti haisi kufara kuti vamwe vanhu vari kushandisa social media zvisizvo, zviri pachena kuti chinangwa chehurumende ndechekuda kuvhiringidza mashandisirwo edande mutande pamwe nezvinhu zvakadai seFacebook neWhatsApp. Vati vanhu vanokwanisa kuwana dzimwe nzira dzekutaura nadzo padande mutande kana izvo zvikaitika.
Kana hurumende yavhara internet, zvinodipenda kuti vavhara yese here kana kuti zvikamu zvayo chete zvakafanana kana nana Facebook kana WhatsApp nana Twitter. Kana zviri zvikamu chete, vanhu vanokwanisa kushandisa anonzi maVPN. MaVPN aya anoita kuti munhu ukwanise kuona masites iyayo anenge akavharwa. MaVPN aya anosanganisira inonzi Tunnel Bear, imwe inonzi Tor Browser, imwe inonzi Siphon, zvinokwanisa kushandisika pamafoni kana pamakompyuta chaiwo. Kana yavharwa yese internet, zvinotinetsei kuti vanhu vakwanise kuwana chavanoshandisa kuti vaende paInternet.
Pari zvino hurumende kuburikidza negurukota rezveunyanzvi hwekufambiswa kwemashoko riri pakati pekugadzira mutemo unonzi une chekuita nemhosva dzingaparwe nevanhu vachishandisa dande mutande kana kuti cybercrime bill. Veruzhinji vanoti vava kutyira kuti kodzero dzavo dzekutaura zvavanoda zvikuru munguva dzesarudzo dzichambunyikidzwa. Mumashoko arakaburitsa mushure mekudomwa kwavachinamasa, sangano remisa Zimbabwe rakati rinoona kuvepo kwegurukota recyber security senzira yehurumende yekuda kumbunyikidza kodzero dzevanhu dzekutaura pachena. Misa Zimbabwe inoti inotarisira kuti hurumende iremekedze kodzero dzevanhu sezvakatarwa mubumbiro remutemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Munhau dzemitambo, zvikwata zviri kutungamira makundano eKhaso Laga Premier Soccer League zvakatarisana nemitambo mikukutu apo makwikwi aya adzoka mushure mesvondo rezororo. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Svondo rino, zvikwata zviri kutungamira makundano eKhaso Laga Premier Soccer League, Dynamos Ngezi Platinum Stars neFC Platinum, zvatarisana nenjodzi yekudonhedza mapoints akakosha panguva ino apo zvine mitambo yakaoma zvikuru kunze kwemusha. Dynamos, iyo iripamusoro pemadamburo nekugona kunenge kudada nemapoints matatu yakananga kunyamuka stadium kunosangana neZPC Kariba. Iyo inorairidzwa naSunday Chidzambwa. Mumwe muteveri wenhabvu vatanaka musha yavanhu. Vanoti Dimbare inofanira kungwarira rwendo rwekukariba urwu sezvo Chidzambwa asingajike zvekutamba.
ZPC inohwina chaizvo Sunday Marimo haibudewo kuDynamos. Ndinoona ichisiya mapoints ikoko kukariba.
Asi murairidzi weDynamos Lloyd Mutasa haasi kutarisira kuti chikwata chake chingangodonhedza mapoints panguva ino zvekuti ari kuda kuti chitima cheDimbare chirambe chiri munzira yekutora mukombe wakakosha uyu.
Dynamos nepachiri takatarisira kuda kutorawo mapoints matatu. Tineshuviro yekuti tinofanira kutiwo tikatora nhasi mangwana totorazve tote kuti tikatora dzinguva toita kuti toenda tonoita dro kana kudyiwa.
Asi Mutasa anofanira kugadzirisa matambiro echikwata chake icho chiri kunyanyotarisira kukandirwa zvibodzwa nevatambi vaviri chete Ocean Mushure naChristian Epupa. Ivo vakanyoresa vatambi makumi matatu neve Premier Soccer League. Dimbare iri kutarisirawo zvekare kuti ngezvi Platinum Stars ichawisirwa pasi apo madamburo akananga kuBarber Field Stadium kunosangana neBlue City. Asi chikwata chatondera indiraya ichi chinowanzodzoka nemufaro pese pachinoshanya kuBlauwayo zvekuti ndiraya ari kutarisira kunotora mapoints ese matatu.
Hatigadzirire mitambo yedu kuti tiite mangange kana kutya. Pese patinotamba tinoita zvinhu kukunda, saka ndodonzo redu iroro.
Asi mutambo mukuru svondo rino uchange uri kuBarber Field Stadium nesvondo umo Highlanders iri kuda kudimbura muswe weFC Platinum. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Iko zvinotomboenda kuna Marvelous Mhlanganya uye kuti tinzwe zviri kutaurwa nevanhu paFacebook neWhatsApp.
Tombokupai zviri kutaurwa nevamwe pamusoro pekurandudzwa kwemakurukota ehurumende nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Regai titange naGovernor weReserve Bank vaJohn Mangunjira, avo vange vari imo muno muWashington pakaitika chiitiko ichi.
Tatona masaya nhasi tiri kuno kuWashington, saka zvore kuti Zimbabwe inofa kuenda mberi nebasa rayo. Kunyika isumuke zvakanaka, tanyika iri kuexpanda, inofa kukunda chinge kuexpanda. Saka we wish those new ministers very well in their new portfolios kuti vashande zvakanaka, nyika yedu isibudire zvakanaka. Ndizvo zvine kuona izvo zvakanaka.
Ini ndonzi Kurawo Nechiwai, ndini national spokesperson weMovement for the Democratic Change ndiri muHarare. Isisu somusangano weMDC hatisi kunzwisisa zvakaitwa naMugabe zvokurishafla cabinet, nokuti hapana chavachinja. Vangotenderedza vanhu vamwe ivavo vane mbiri yokukonewa, nobva vavadzora, nobva vangovachinja mastation. Asi tiri kuona sokuti pashandisiwa nyaya yekuti unobva kupi. Tiri kuona kuita kworusarura mukati mokuita kwavo, uye taona vanhu vakawanda vane makuhwa ndo vaparivadziwa. Saka ndozvinhu zvataona parishafo yaitwa naMugabe yekuti hatisi kuona kubatsirika kwenyika panyaya yezvavaita izvi.
Aiwa, tinotenda vese vanotitumira maWhatsApp zuva nezuva. Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa dambudziko rakatarisana nevanotengesa mumigwagwa avo vari kudzingwa nemapurisa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Pamutambo uchangobva mukupera, chikwata cheShabani chaita mangange 1-1 neChicken Inn mumutambo weCastle Premier Soccer League. Mutungamiri MDC vamogen shangirai vodzoka kumusha nasi maskati. Vanhu vorara kumahofisi kwa mudzviti matunhu avo vachida kutora zvitupa izvo vari kutadza kuwana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange mune zvakare mangwana. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele. Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mugela emweni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla zilichumi lantathu kumfumfu 2017 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Udaba lwababalisi abafundisa abantwana beprimary ezigabeni ezikhuluma indimi abangazikhulumiyo luqhubeka luhlupha elizweni njalo luhluzwe lidalele ephalamende izolo. AbeMDC ekhokelwa ngumnumzana Walshman Ncube bathi okunye okwenza uhlelo lokubhalisa abantu lungahambi kuhle yikungasebenzelani kuhle kwehofisi kamsitheli lekomishini yezokhetho. Kuhoza Friday lamhlanje sixoxa lo Unity Moyo ovela eZimbabwe ohlala eSouth Africa njalo inengi limazi ekuqembu lokugida ikwaito lepansula ele Achus. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Udaba lwababalisi abafundisa abantwana beprimary ezigabeni ezikhuluma indimi abangazizwisisiyo njalo abangazikhulumiyo luqhubeka lohlupha elizweni njalo izolo luphathwe lidale lephalamende. Umeli weBinga South kuleli dale umnumzana Joel Gabuza ukhonone kakhulu ngokuthi ababalisi abanengi esigabeni sakhe bakhuluma ulimi lwesishona kuphela lesingisi okusuke kwenze kube nzima ukuthi bazisisane kuhle labafundi. Abantu beBinga abanengi bakhuluma ulimi lwesitonga. Ugabuza uthe esikhathini esiningi abantwana yibo asebefundisa ababalisi laba ulimi lwabo khona ababalisi kuyibo abamele bafundise abantwana. Lokho uthe into engalunganga njalo emele ilungisiswe. Lolu ludaba oso kukhulunywe ngalo kanengi ikakhulu eMathebeleland lapho abantu abakhala khona ngababalisi abakhuluma ulimi lwesishona kuphela ezikolo zeprimary. Asenelisanga ukukhuluma lomphathi ntambo wezemfundo yaphansi umnumzana Lazarus Dokora. Kodwa ilunga letale lephalamende unkosazana Thabita Khumalo uthi sebekhulume badinwa kuhulumende ngalolu daba.
Yazi uma elalilalele sisephalamende amajikani amabili edlulayo sasicubungula udaba lalilalele olunjalo sasukuma unomathemba weMathsouth ekhala ngokuqhathwa kwabantu emankampanini nasemathsouth wabamba u-OK leChopis esithi yena uChopis usebenza ama-India yiwahamba siyajezisa amatroli nxa esengcolile. Wayabamba udaba olwahlaba sikile emlilini olwezibhedlela esithi kulabomongikazi abesezibhedlela abelapha izalukazi abadala bethu besebanika amaphilisi ukuthi bayanatha ezindlini ngodubo lokuthi kabazwanani ngendima bakhuluma ngayo ugogo bagcina bephambanisa ukunatha amaphilisi abo ngoba babetshelwe ngolimi abalonga ngalosisitini kuvame kakhulu ngaselandebeleni. So ngasokungena eBinga sokutshengisa ukuthi uhulumende waseZimbabwe akahloniphi amasiko lendini zabanye abantwana baseZimbabwe esefuna isisekelo sombuso esicacileyo ngendini ezifunwa ngileli lizwe ezi-16 ezinye zendlini zonezo kule stonga.
Liyake likhulumisane yini le komiti yedale ekhangelane lalolu daba lezemfundo, kumbe yena umphathintambo wezemfundo seleke lathola yini ithuba lokukhulumisana laye ngalolu daba?
Esikhulume sadinwa ngalolu daba kukhanya uhulumende kayisiyo yinto emhluphayeleyo into engelandaba. Esivamile ukuqhukaqhuka sikile kodwa ha kuqamukele izindlu izigodi endlebeni. Okutsho ukuthi ontanga balesi sikhathi ikusasa yabo yendini zabo namasiko bazokuzacitsha nje kube yinto eyake yaba khona kodwa kungenamuntu olobufakazi obukuthi kwakubhele kukhulunywa kuthiwayo. Uyakhangela kathesi amasili la ayakhala indaba naleyo ukuthi bacitshelwa amasiko.
Unkosazana Tabitha Khumalo lilunga ledale lephalamende sixoxe laye ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota? Kuhlandla lakuqala eliqala emhla ka 10 kusiya kumhla ka 25 Mfufu. Kulama centers alandelayo. Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova, Harare Metropolitan, Chitungwiza, St. Mary's Bengeza East and West, Chitungwiza North, Epwes, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mabuku Tafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikawani, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingu, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Emathebeleland North, Lupane, East and West, Ebhinga, North and South, Emathebeleland South, Emzingwane, Matopo North, Lemzingwane, Ensiza, Insiza, North and South, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chireya, Gokwe Nembuzia, Le Gokwe Kumuni, Gokwe South, Gokwe Mapungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu ku website yethu ethi www.voaindebele.com.
Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube lithi selithumele amalunga alo ukuyahlola okwenzakala kuhlelo lokubhalisa amagama abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo. Leli bandla lithi sokulabasakhulayo be-ZANU-PF abaloba amagama abantu ababhalisa amagama abo phansi kwalolu hlelo. Obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla unkosikazi Ellen Shiriedenga uthi okunye okwenza uhlelo lolo lungahambi kuhle yikungasebenzelani kuhle kwehofisi kamsitheli ebhalisa abantu ukuthola izithupha lekomishini yezokhetho iZEC.
Kunzima but lathi ezama-political parties zincedisana le-civic society siyangena sikule bantwini lapho okulama-problems khona yikho sibona khona ukuthi for instance okufuneka la amaloya yikho sibona khona ukuthi siyayending over ama-cases anjalo kubo-lawyers for human rights labameli bazincedisa kakhulu. But olunye uhlupho ade lukhona into ade sithena sikhala ngayo from the onset eprogramini abatha izithupha nabantu abezeki uhlelo labo aluhambelani ngoba kwezinye indawo uthola ukuthi abantu bezeki bafika macala abantu bezithupha bengakafi and sesizakhangela ukuthi kumawodona lawo makhulu ukuthi uthi behambe beyothatha okuyabe kule process bathatha khona izithupha so kuyamele behambe maybe mango engikwanisa umbe ama-20 umbe 40 kilometer so sibona ingani kuze i-process yona le izenqabela kakhulu abaningi ukuregista ukuvota because izithupha kazikho so ngesinye isikhalazo esisifakileyo kuzeki njalo funa ukusifaka le ofisini yakombeti ukuthi bekhangelise isidaba lonalo ngoba abantu abaningi bezehluleka ukuvota.
Njengamabandla aphikisayo, izikhalazo zenu libona ungani zizalalelwa yini?
Kwezinye indawo ziyalalelwa. Wasisebenza i-MDC ukuthi was accredited ama-observers abantu bethu ukuthi be-observe i-process yonale so besibona ukuthi ngade kulama-problems amanye athize njengendaba le yama-affidavit landani labantu abethuselayo sihle sikhulume labantu bezeki khona laphana and futhi enye i-problem imtshina le yadiphong ukufa kulezinye indawo dethiwa imtshina yezekilisifa yonale registisa abantu imoment ithole ama-reports anjalo abantu bethu ama-observers on the ground behle bekhulume labantu bezeki so eminye ezinye izikhalazo zethu bezikhanyelisile.
Unkosikazi Ellen Shiriedenga ngobona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Lilalele ngokugcweleyo kusasa lizwe elinye ihlandla lalingxoxo. Kulivestock lamuhla sikhangela ukutsuswa kwabantu abathengisa esitaladeni edolobheni leHarare bethathelwa njalo abakuthengisayo ngamapholisa. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wele South Sudan uthi lelo lizwe selilungele ukuvuselela ubudlelwano kwezamabhizimusi lamanye amazwe. Kulaba kade betshengisela ababili abadutshulwe babulawa ngamapholisa ngemva kokuwangenela enkambeni yawo bethwele amatshe amakhuba lamahloka. Lokhu kulandele ukutshengisela okwenzakala emadolobheni amaningi akwele Kenya abantu besola ngendlela ukhetho lwesibili oluqhutshwa ngalo olokudinga umongameli. Elebotswana lithi iziphepheli eziphuma eZimbabwe kanye laseNamibia sokumele ziphindele ekwazo ngoba umumo wezombusazwe usuhlalisekile. Kubika uMartin Ngwenya.
Baningi abadabuka kwamanye amazwe abahlezi enkambeni egcina abadinga ubuphepheli kweLebotswana eyeDukwi okugoqela abeZimbabwe. Umnumzana Washuchibi isizathu seZimbabwe sihlala enkambeni yeDukwi uthi kasuke aqale ukubuyela ekhaya noma nje eLebotswana lisithi umumo wezombusazwe usukahle. IBotswana ithi isindwa isiphepheli ikakhulu ezeZimbabwe kanye lezeNamibia noma nje kungasela ukuxokozela emazweni omabili. Ekhuluma emhlanganweni obona ngeziphepheli wenzelwe lenti ngempela viki umabhalani kamphathi ntambo wezomvikela kweLebotswana unkosikazi Gakweng Siyane uthi ilizwe lakhe kasenelisi ukugcina isiphepheli esiphuma eZimbabwe kanye leNamibia.
Utsiani uti inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations High Commission on Refugees, UNHCR, kumele ibone uti inceda kanjani iBotswana ekhala isiphepheli ezidlula enkulungwane ezintathu lengxenye i-3500. Isiphepheli ezivela eZimbabwe ziphose zifike amakhulu ayisiyagalombili 800 behlala enkambeni yeDubi ngaphandle kwedolobho leFrancistown. Utsiani uti isimo seZimbabwe leNamibia sesizinzile njalo ugwalo lokuthi akula ngozi ukuthi isiphepheli siphindele solukhitshiwe. Kodwa uchibi labanye beZimbabwe bade abanyeke baphindele ekhaya uma uhulumende kamongameli Robert Mugabe elokhe esembusweni.
Hayi, mina ambona ukuthi isimo sesiraiti. Thina wathi esingasikhuluma kathe sikuthi igovernment uBotswana vele ivele engasifuni la. Not ukuthi isimo sesiraiti because if it is isimo sesiraiti kuchintsheni. Uhulumente akatshintshanga, ama-policies atshintshanga, yonke into lokhu inje njengoba inje since 2002. So manje sithi into sezitshintshile bashona kuthi bashona, I say we don't understand.
Uchibi uthi noma nje kunzima enkambeni kungcono ukubhekisela khona kulokubuyela ekhaya lapho bengazi ukuthi impilo zabo ziyabe zivikeleleke kanjani.
Akufanani, kuyafanana, ngasho njalo, but ekambeni kunzima ukudlula yonke into, but ubunzima bekamba bungcono ngoba uyakwanisa ukuntshontshela usiyasebenza uthola okuncane, utshontshele uyasebenza uthola okuncane, unlike ekhaya ukuthi vele ma usibona izinto zenzakala uba lo moya obuhlungu uyahlukuluzwa, uyabona into enjalo.
Uhulumende weBotswana uthi uzakhulumisana nenhlanganiso ye-UNHCR abone ukuthi udaba lolu lungaphathwa njani. Noma nje iBotswana inikeze ithuba kwisiphepheli ukuthi siphindele ngaphansi kohlelo lwe-voluntary repatriation kulehlekana eliphindele ekhaya lingagcwali ngesandla. Iningi leZimbabwe lathola kuphepheli eBotswana kulandela ukhetho lokudinga umongameli ngo-2008. Unaba lodlakela olumangalisayo. NgingoMartin Ngwenya, oyindaba zeStudio 7, Sabron, kwele Botswana.
Umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai uphenduke ekhaya namuhla evela kwele South Africa lapho elatshwa khona umkhuhlane wemvukuzane yamathumbu. Ibandla lakhe lithi uTsvangirai uhlangabezwe ngomunye wabasekeli bakhe umnumzana Nelson Chamisa lezinye iziphathamandla zeMDCT eHarare International Airport. Iningi selisole kakhulu ukuxotshwa kwabantu abaphila ngokuthengisa ezitaladeni zeHarare ngamapholisa abathathela njalo abakuthengisayo. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe labanye babantu laba umnumzana Thandazani Mgcinekhaya lomnumzana Busani Ncube.
Okwenzakala eZimbabwe lokhaya kulusizi. Ngoba kokuqala amavendor nalana ezibe emgwaqweni kwena enziwe ngumumo welizwe ukuvala amakhampani, amakhampani evaliswa imithetho eselizweni, ama-trading company imithetho yokutrade ngayo, they are not favorable to investors. So kukhoza ukuthi amakhampani le avalile amakhampani amaningi avale, so kwasekusiba lani lamavendors abantu sebeziphilisa ngokuthengisa. Kodwa akulunganga ukuthi vele ilizwe abantu bephile ngokuthengisa. Lokhuyana sijaziswa ngokwabantu abalitshwana lapha nalapha. Not wonke umuntu avuke ekuseni esiyathenga itamatisi, sekuyathengwa mbani lelo tamatisi ngoba wonke umuntu usethengisa. Izinto azimanga kuhleli izweni. Njalo le nto yokuke lokhu kurecycle amaminista naleyana, if somebody stays in the office for some few years, he must take and go, give others a chance. We need new ideas. Lokana kuseZimbabwe yazi kuzwisa usizi, abantu bethu silusiza abala future totally. Asikwazi uba asebenza kuwapha amakhampani. Kathesi sidla amatwana ama-graduate but in see airtime, what about umntwana womntanami uzakuya uyakwenzani yena? Nxa unina lo yisa abagraduate abethengisa i-airtime yena uyakwenzani?
Kulobunzima eh?
Hayi, lubunzima ukuthi la bantu abasikhokheleke abakuboni kodwa khona kubona ezilongo besidla besuta kuphela. Igqibe izisu zabo.
Yelo ke ngusandla Ntebele ngengoma yakhe leyo emnandi kakhulu oyitshaye elo professor futhi lizwile phela. Nanimnandi zvili kakuru. Fanele Kingdom tube kunjani foi?
Ngu Freedom, yebo ndinjani.
Oh, ngu Freedom, sorry Freedom, futhi nginika ibizo.
Futhi ngegogo wami kuyahlala kakhulu osethize, kuba ngumama mgoni. Ngigogo yakukhumbula njalo yangizokubona eKZN St Joseph. Yese mina lo mama la yakwazi sometimes ngibe lalela senkayi khona hayo eMadandana. Bese mbiye isikolo abakhulu bami abasegwebu.
Kwezemidlalo lamhlanje, imidlalo yeKasilaga Premier Soccer League iyaqhubeka ngempela viki ngemva kokudedela imidlalo yeChibuku ngeviki edluleyo. Kubika uJoseph Njanje.
Imidlalo yeviki lamachumi amabili lathoba mnembili iqale namhla lapho iqembu leShabane Mind leChicken Inn abe ngujikelo bhanqa 1-1 enkundleni yamaclass, njalo lempumela itsho ukuba amathuba eqembu leChicken Inn awophakamisa isicoco lonyaka ayalokhu encipha. Imvimbi uJohn Passmore Bernard nguye ohlohlele iqembu leChicken Inn ihlandla lakuqala, kuthi ukapiteni weqembu leShabane Mind uFarai Mpasiri nguye ohlohle igoli lokulinganisa ngehlandla lesibili yelo mdlalo. Imidlalo iqhubekela phambili kusasa ngomgqibelo lapho iqembu lekulawo yeCT elizemukela khona elengezi Platinum Stars elingelinye lamaqembu alwisa ukuphakamisa isicoco enkundleni yeBaba Fields. Iqembu lecholocholo lizadibana lelechapungu ngaseDuliver Team, eleZPC Kariba lizancikilana leleDynamos ngaseNyamunga, eleYada lizadlala leleBlack Rhinos ngaseNational Sports Stadium. IHarare City izemukela iqembu leBantu Rovers eRufaro, kuthi iqembu leHawumayini lizadlala leleWange enkundleni eluveve. Ngesonto kule midlalo emibili njalo kwakuqala, iqembu leHighlanders lizadibana leleFC Platinum enkundleni eBaba Fields. Ngeviki yamachumi amabili lesikhombisa, iqembu leBhoso litshayela eChicken Inn yeFokanya, njalo umqeqeshi walo u-Errol Akbi uthi ukuma ukudlala kudedelwa umncintiswano weChibuku ngabe kuphazamise abafana bakhe abakade sebedlala kuhle ngemva kwemidlalo embalwa abedonsa nzima.
Iqembu le-FC Platinum ngelinye lamaqembu aqine kakhulu kwele Zimbabwe, njalo ukungadlali ngempela viki edlulileyo kulakho ukuba kuphazamise indlela esidlala ngayo. Kodwa kwelinye icele kuphe ithuba abadlali bethu abakade belimele ukuba bephole.
Umdlalo wesibili ozadlala ngesonto uzakuba phakathi kweqembu leCapes United leTriangle enkundleni yeNational Sports Stadium esikolweni iHarare. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji ngezemidlalo. Wetira sabela kamnandi ke lapho sibonile utira ufikile kobulawayo. Mbone umduduzi Mathuthu Twitter ipikitsha yakhe mbona uzaperforma ke kobulawayo ngeweekend. Silidlalela ke lingoma sisaliphekela iWoza Friday usayipheka uEzra Jesus Fanda umfoka mdawini uyayilungisa iyalandela kusikhatshana esilandelayo. Pepzo tumo esabela gigamnandi la pause. Ngishilo minangati luyalandela uhlelo lwe Woza Friday. Sihamba lo chisa manje u Ezra chisa spanda pela u Pete u Unity moyo oweqembu le Achoose.
Ichi Woza, Woza Friday, my darling. Woza Friday, seven so forgive. Woza, Woza Friday, my sweetie. Woza Friday, ilambaling.
Woza Friday, nanso indaba, Unity moyo oweqembu le Achoose exoxa ke lo Ezra Chisa Fund. Uxolo sihlobo zami angazi imtshina yethu yenza kanjani. Angazi imtshina yethu yenza kanjani lapha. Siyaxolisa ngokuliphekela imboza zihlobo zami. Asizameni ngizwa uproducer ukuthi si grand manje.
It's never easy ukuthi uze uyenze lento oyifunayo, but hayi ikhona nje with the lack of ukuthi ngihlangane nabo Mavusani we Odamista ngiyongi introduce ama artists namaningi kakhulu afana labo Pitch Black Afro, the late Mandoza, the late Brown Dash, like ngibona ama artists amaningi kakhulu and ngasebenza nawo njalo futhi ngi produce abafana laba okuthiwa ngama Debbie Nights before bezoyenza iShumaya, then ngazo producer ingoma kama Papa ukuthi ethi sanibonani featuring Mandoza, then kunenye sengikwenzile njalo ne-album yami yokuqala ngiyenze ngo 2010 ebinengoma ethi phezu kwamastanda i-album ethi yona Survivor. Well, yeah. Ingoma lethi phezu kwamastanda, it was actually like yabona ukuthi umastanda basithwala senzima la eGoli. So ngiyabe ngithi shaya umastanda ngezinye indlela, but angithi uyazi ukuthi like mawusucula yathi phezu kwamastanda then abanye abantu bazoyithatha ngenye indlela. Le ngoma kahle kahle ngiyenze nomangesto ose UK ne. Hayi ingoma ichisile kakhulu lapha eGoli, at least
uma ngokuthi Achoose abantu bathi bacabange iqembu elikhitha emthathweni weZimbabwe kelwa nguUnity kamoyo okwamanje kamoyo sesibiza ngokuthi ngumayuza njalo kasagidi kuphela kodwa siqhunzela abantu ingoma njalo ihlabele kukhanya esekhathazile emzansi ingoma zakhe ezintsha kodwa kumenza qhashe ukuthi asebenze maviki wonke endaweni ezijiyeneyo kanti yena wayegida kangaka eZimbabwe wasukelani ekhaya.
Ya khona kufike kwaba nzima kakhulu eGoli, yakwazi ukuthi nje ukuthi like noma in a foreign land vele it's never easy ukuthi uze uyenze lento oyifunayo, but hayi ikhona nje with the lack of ukuthi ngihlangane nabo Mavusani we Odamista ngiyongi introduce ama artists namaningi kakhulu afana nabo Pitch Black Afro, the late Mandoza, the late Brown Dash, like ngibona ama artists amaningi kakhulu and ngasebenza nawo njalo futhi ngi produce abafana laba okuthiwa ngama Debbie Nights before bezoyenza iShumaya, then ngazo producer ingoma kama Papa ukuthi ethi sanibonani featuring uMandoza, then kunenye sengikwenzile njalo ne-album yami yokuqala ngiyenze ngo 2010 ebinengoma ethi phezu kwamastanda i-album ethi yona Survivor.
Woza Friday o Achoose iqiniso lihle bakithi siliphekele imboza ku Woza Friday konapho njalo siyaxolisa kakhulu kodwa obeyipheke kuhle umvuka mtawini u Ezra Chisa Sibanda imichina yetu hiyo esuke iyasiphoxa kwaneleke okwalamhlanje mthwakazo muhle olivalelisayo ngontungamili inkomo lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk matukanduna bafubhatila
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.